very good evening, Zimbabwe. You are listening to CU7 from the Voice of America on Wednesday, July 21st, 2021. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Dande.
And I'm Marvelous Ntlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, Marvelous. We'd like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, tonight on the Diaspora Forum, we are not able to give you our usual show, since we are broadcasting from our home.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com or www.voashona.com and, of course, www.voandevele.com.
Thanks for joining us. You're listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the deportation of Zimbabweans from the United Kingdom. We're also talking about COVID-19 issues and what's happening in South Africa and in Zimbabwe as well regarding COVID-19.
50 Zimbabweans today were scheduled to be bound for Harare after a deal between the British government and the Zimbabwean government to deport those who are said to have committed crimes in the host country.
According to the agreement, as reported by the Herald newspaper, 50 Zimbabweans will be deported from the United Kingdom monthly.
Yes, like Marvela said, we're also discussing the coronavirus pandemic, in which since the second wave that is appearing to be taking its toll on Zimbabwe and other countries in the world.
And the Ministry of Health reports that by the end of yesterday, 50 people succumbed to the COVID-19 virus, while 2,683 people tested positive for coronavirus.
Yes, Zimbabwe, join us for those topics and much, much more. Yes, Zimbabwe, siyahlangana ke zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho ke sixoxala ezalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela indaba ezimbalwa, kodwa udaba olumqoka sikhangela udaba olwe-COVID-19 ke sikhangele njalo lo daba lokubana kunabantu izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele-Bhilitane ngamashumi amahlanu ebezimele zisuswe lamhlanje zibiselwe ekhaya ngoba kuthiwa zake zadala amacala khonale kwele-Bhilitane. Kodwa sikhuluma nje asazi ukuthi kuzophumelela ngoba bekule mzamo yokumisa ukuthi lokhu kwenzakale. Ye, kandaba lakhonokho nje njengoba sikhulumile COVID-19, ye, ikhona sizawutwala izolo ibulele abantu abangamashumi amahlanu 50 kwathi khona abadlula inkulungwane ezimbili 2,000 batholakala legciwane le-coronavirus. Ye, njengensukwini ke silabo abahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi siqoqe labo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Mavela.
Kunyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, patinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika padiaspora Live Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yedenda irori recovid-19, zviri kuitika panyaya yenhomba dzecovid-19, tichitarisa zvakare zviri kuitika munyika yeBritain, umo tiri kunzwa kubva kubepanhau reThe Herald kuti panga paine vanhu 50 vanga vakatarisirwa kuti vawanikwe ivo vachidzoserwa kumusha. Vari kunzi ivo vanhu ava nehurumende yeBritain vakange vari kuita zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi, uyezve zviri kunzi nebepanhau iri vanhu havachange vachidzorerwa kumba mwedzi wega wega. Tiri kunzwa zvakare kuti pasi pechibvumirano chakaitwa pakati pehurumende yeBritain neZimbabwe, izvi zvichange zviri kuitika mwedzi wega wega, kuti pane vanhu avo vakaita mhosva dzakadai sedzakasiyana siyana munyika yeBritain vakabatwa vaine mhosva vaakudzoserwa kumusha kuZimbabwe 50 pamwedzi wega wega. Tichange zvakare tiri kutarisa zvakare zviri kuitika panyaya yechirwere cheCOVID-19 pane wave iripo iri kunzi iyo third wave yeDelta variant ranetsa munyika uyezve riri kuwanikwa iro richitora vazhinji hama neshamwari. Saka tiri kutarisa kuti zviri kufamba sei panyaya yethird wave iyi. Tiri kutarisa zvakare kuti tichida kuona zviri kuitika muSouth Africa, umo tiri kunzwa zvakare kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mune imwe nzvimbo inonzi East View kuPretoria. Plastic Institute kuPretoria yawanikwa iyo ichipisirwa pavanogara panguva ino yeCOVID-19. Bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pane vanhu 50 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri reCOVID-19 nezuro, uyezve pane vanhu 2683 vakawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCOVID-19. Tinonzwa nehama neshamwari kuti uwandu hwevanhu vari kushaya zuva nezuva huri kuramba huchiwedzera munyika. Saka ndo zvimwe zvatenge tikutarisa izvozvi, uyezve tichiona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubata sei zviri kuitika izvi. Pasi apa pedenda reCOVID-19 iro tiri kuona rakapfunya chisero pasi rose, kusanganisira imo muno zvakare muAmerica, asi muZimbabwe pari zvino nedzimwe nzvimbo dzemuAfrica tiri kuona ndo makapfunya chisero denda iri reCOVID-19.
Yes, marvelous. Back in the few months ago we had the Tanzanian president who has said to be saying that COVID is not real. Unfortunately, Dr. Magufuli died, but there's a new president. So let's listen to this short clip here where we hear about how Tanzania is now.
Ramadan Juma is calling passengers into a bus.
Marvelous, I was trying to play a video there. I don't know what's going on. A technical fault, but of course we'll try and play it as we go on. But right now, let's introduce our first guest. His name is Panyika Karimanzira. He is in the United Kingdom. Mr. Karimanzira, I don't know what's wrong with your camera. We can't see you. Mr. Karimanzira? I think we have another technical difficulty. I don't know. I'm sorry about that.
Chris, maybe Mr. Karimanzira can log out and then come back in. It happens sometimes. Might be the network. Yeah. So let's wait on him to log back on while we move along with the program. This seems to be a real issue, Chris, and it's touched a really big debate on all social media platforms about the deportation of these Zimbabweans from the United Kingdom. So we're going to wait and see what's going to happen.
Yes, marvelous. Meanwhile, I think we might try again our video, Tanzanian video, showing how Tanzania is now coping, because unfortunately I understand many people are still...
Ramadan Juma is calling passengers into a bus, popularly known by locals as Dala Dala, riding in the busy city of Dar es Salaam. Neither the driver nor his passengers are wearing masks to prevent the spread of COVID-19. Juma says lack of clear instructions from Tanzanian authorities have led many to become less serious about the pandemic.
There's no emphasis. I cannot wear a mask because when I look at the people in the surrounding, there's no one who is wearing masks, no sanitizers, and also there are no water tanks here. In short, there's no shock from my fellows. So I cannot be shocked as my fellows. I take it the same.
A week ago, for just the second time in a year, Tanzanian authorities gave statistics for the number of COVID-19 patients in the country. They said from January through July 8th of this year, there were just over 400 COVID cases. Rest groups say numbers over the last year are likely much higher. The government says it is currently working on importing vaccines and calling for people to take preventive steps.
The government continues to ask every citizen to take precautions against COVID-19 by following the guidelines from our health experts, since prevention is better than cure.
It's a sharp turn from the position of the late President John Magufuli, who denied the presence of the virus in Tanzania and discouraged the use of face masks. rights activists accused the government of failing to provide good information and leadership in the face of the pandemic.
The government has created a big division in the society due to the fact that society has people with different understandings.
Tanzania's health minister says the country must unite against the virus.
This outbreak of disease is like a war because it claims the lives of many and weakens the economy of the country. We must join forces, and I'm expecting to see you with your cameras going to public buses telling people about this information, and then you say you have participated in the war.
Meanwhile, Ramadan Juma continues with his work despite being at high risk of contracting COVID-19. Juma says serious emphasis on prevention will make people, especially his passengers, to take precautions, something that will also make him do the same. Charles Kombe for VOA News in Dar es Salaam, Tanzania.
Thank you very much, Mr. Juma, for that story. Marvelous. I think we now can have Mr. Panyika on our show. Mr. Panyika, welcome to the show.
Thank you very much, Mr. Gande. Thank you for having me on the show.
Yes, thank you so much. I'd like to say abonga. Yes, Mr. Panyika, first of all, of course, we are going to be talking about the deportations. But first of all, can you give us an update of what the situation as far as COVID is concerned? Because we understand that the restrictions have been dropped off, all of them. Can you tell us how the situation is like?
Right, thank you. So I'll talk about the COVID in as far as it is affecting the detainees. So there have been some cases reported amongst the detainees, and that is one of the issues to stop. And as far as I know, from the information I have received in the last 1 hour, it seems that the flight might not take off today because of the government is saying it's because of the COVID issue. But we also know that it is because of the pressure that has been mounting from various angles. And Mr. Gandhi, by the way, I can't hear you clearly. Hello, Mr. Gandhi, I can't hear you clearly.
Yes, sir. Maybe if you can just carry on and tell us, from what you're saying that you've had the latest news. Where is this news coming from?
So we are dealing with a number of solicitors, and also we are in touch with members of parliament. So this information is coming from solicitors as well, from members of parliament.
Maybe just give us your background. Which organization are you working for, and how are you involved in this campaign?
So I am the spokesperson, a board member and the spokesperson for Restoration of Human Rights Raw Zimbabwe. Mm-hmm. But in this campaign, we are working together. We are a number of human rights groups, Zimbabwean human rights groups in the United Kingdom. They include Raw Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Organization. We also, in the committee, we have the MDCA. We also have Zimbabwe African People's Union. That is in as far as the Zimbabwean organizations are concerned. But we also have British organizations that are supporting us.
Mm-hmm. So we saw that you mounted a kind of a protest somewhere there in Britain. Tell us a little bit about that, and do you think this kind of pressure might have actually pressured the UK government to maybe delay or to change their mind? What's the situation?
So yes, when we got the news about this flight, we got it early last week, and immediately we issued a statement to publicize the situation, and we then got together to form this coordinating committee which I was talking about, which includes a number of organizations. Then we then organized demonstrations at various Home Office reporting centers. The centers are London, Birmingham, Sheffield, Leeds, Manchester and Liverpool. Then we also then linked up with solicitors, and we drafted letters to MPs which we distributed to people to send to their individual members of parliament. Mm-hmm. We also wrote a letter to the all part party parliamentary group on Zimbabwe, and we also demonstrated at the Zimbabwe embassy, the UK parliament, and the British Prime Minister's office. And we also did a petition, an online petition, which we circulated, and in 2 days that petition had about more than 10,000 signatures. And we are also campaigning on social media.
According to the Herald, we understand that these people that are being deported committed crimes in the United Kingdom. Is this true, or who exactly is being deported, or allegedly, or might be deported?
Yes, that is true. So what is happening, what we have realized is that all the detainees that are supposed to be on this flight, have in one way or another, each one of them is a criminal record. That is a fact. But most of those criminal records are crimes that were committed some years back. People served their sentences in prison. They were released and they were now living their normal lives. But yes, it is true that all the people on that flight have got crimes in the United Kingdom.
Thank you very much. Chris?
I don't know now if you can hear me. Is it still low?
Maybe you
very
can,
low, Chris.
Yeah, you can ask the question and I will relay it to him because he can hear me.
Okay. Yes, Mr. Karimanzira, what kind of crimes did these people commit? Is it just general crimes like traffic offenses and so forth, or these are what here called federal crimes?
Right. So what we are getting, we have been speaking to the detainees themselves, and what we are hearing, most of them have got the most common crime is actually domestic issues where a husband beats up their wife or vice versa. Then we also have cases children, more of like parents deemed to be abusing their own children. Then we also have rape cases. We also have cases of involving drugs. Those are the most common crimes. There are also a few people who have got traffic of offenses, traffic-related crimes. We're talking of maybe like drink driving mainly. So it's quite a wide range of crimes.
Mm-hmm.
But it looks like the common denominator is that somebody would have been sentenced to at least 12 months and above.
Mm-hmm.
Okay, Mr. Karimanzira, ungasitshela nje ngesintu ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ungasitshela ngesindebele ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Yebo, okwenzakalayo ukuthi uhulumende weBrithani loweZimbabwe wayenza isivumelano sokuthi izizalwane zeZimbabwe ezise-United Kingdom ezinamacala ziwiselwe eZimbabwe. Isivumelano lesi kuthiwa sayenzakala ngoJune, and iflight yakuqala kumele isuke namhla, iyabe labantu abangafika amathumi amahlanu. Yiko okwenzakalayo, thina sizama ukulwisa ukuthi lokhu kungayenzakali.
So you still can't hear me?
I'm struggling to hear you, yeah.
Okay. Now, can you tell us if there are more people who are not, who are in the same, we understand there will be 50 people being deported every month. So can you tell us if there are more people that you have heard that are going to be in the same fate?
Yes. So what is happening, the figure initially that we were given was 150 people in detention, and that was the initial figure that was supposed to go on one flight. So when we raised issues about how they would be able to comply with COVID restrictions and the law as far as COVID was concerned, after some days we then had that number being trimmed down to 50. But yes, in detention they are far, far more than the 150 that was originally meant to be on the flight. So I think what is happening is they are rounding up all the people that have crimes, but these people are those people who don't have an immigration immigration status yet in the United Kingdom, so to speak. So they are rounding them up and getting ready for them to be deported to Zimbabwe. I think one of the challenges they are facing is that most of those people don't have valid travel documents. They have stayed here in the United Kingdom, some of them for more than 20 years. And you know the Zimbabwean passport is valid for 10 years, the standard one that I know. So you'll find that most, if not all of them, don't have valid travel documents. And I think that is what is going to take them to process these deportations.
Tombo Pinda Murimi Wamai, Tidakunya Tons, Wakutsi, Avavan, Varkunz, Varkunzokira, Kumusha, Vachiba, Imom Britain, Vanu, Varkunz, Vakaite, Uyeje, Vanu, Vanema Pepe, Regu, Garaimo, Mokan of Zirukunya to Fambasi.
Zirukunya, this will put in panels the Panitic Zumirano, Chakaipa, Pakate, Urumende, Britain, Neurumende, Zimbabwe. Yakuti Zimbabwe, Zimbabwe, Zirimu, United Kingdom, Zine, Mosa, Zarapara, Zatonga, Zapuam Tongo, Zenda, Majere, Zidzoske, ku Zimbabwe. It is no Sanganza, Mosa, Zarango, Siana, Siana, no Sanganza, Zibaro, Kukurwa, Mosa, Zimotkari, Zebuchera, Magadakwa, Mosa, there's no Daka, Sema drugs, Zarangodara, Zarangodara. Saka, Pakachaka, Zwania, is Ninga, Zaita, Zautuneva, Manopura, Zanane, Makumashan. Asi, Paris, you know, Varuta, Zangango, and Ramundegi, Musunga Nasi, Makumimashan. Vanu Abave, Seva, Manikavaka, Tua, Mutongo, you know, Fura, Gore, Shendamberi, Weva, Nuvanegeva, Sinama, Pepa, Ogaro, Muno, one Manikavaka, Potter, Asuka, Abudi, Vamuacho, Manikavaka, Pudiza, Kuakapua, Potter, Asi, Panes, Tongue, Wanya, Pano, Pudam, Jere, Anubatore, Anubatore, Ramapa, Ogara, Muno, Sakas, Nova, Zorida, Okanga, Sukungam, Nasinama,
Saka Paris, no Shamira, Shakata, Sakona. Ratidzira ikoko mungango tsanangura here kuti sangano renyu rinonzi chii uyezve kuti mabasa api amuri kubata kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kumusha uyezve kuti sei mafunga kuti muvamirire panyaya iyoyo.
Bato rangu inini randinoshanda naro rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe, muchidimbu Raw Zimbabwe. Asi panyaya iyi tiri kushanda nema mwe masangano ezvarwa zveZimbabwe ari muno muUK anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization MDCA neZimbabwe African People's Union ZAP. Takaumba chikwata chinonge chichitungamirira urongwa hwese hwatiri kuita nokurwisa kuti vanhu ava vasadzorerwe kuZimbabwe. Chinoita kuti tivamiririre vanhu ava ndechekuti chekutanga upoteri ikodzero yemunhu, muchirungu vanoti human rights. Saka upoteri ikodzero Zeremun. Chechipiri ndechekuti vanhu ava vakapara mhosva hongu asi vakatongwa vakapinda mujere vakapedza mutongo wavo vakazobuda. Saka vakatopanishwa kugara vanhu ava. Ndosaka tiri kuti havafani kudzokera kuZimbabwe. Chinezve ndechekuti vanhu ava vanhu vagara muno mavane makore vabva kuZimbabwe havachatombozivi kuZimbabwe vakamira sei. Kuti vanonotangira papi hapana pekutangira. Kana vari muZimbabwe vacho vari kutotambudzika izvozvi. Ava vane vane makore makumi maviri vanosvika vachitangira papi. Saka isusu vamwe vacho vanotori nemhuri muno vari kubviswa vachisiya mhuri dzavo vana kana nevadzimai kana kuti murume kana nevana. Izvozvo ndozviri kuita kuti tirwise kuti vanhu havasadzorerwa kuZimbabwe.
Saka zvamira zvakadaro, imi makwanisa irepita chiwiro yenyu iyi kana kuti zvakamira sei?
Inini ndinovimba kuti zvataita kusvika pari zvino zvashanda, asi hatisi kuzomira ipapo. Ramba tirwisa nokuti taita zvakawanda. Takaita petition, takanyorera maMPs, tikanyorera kuparliament, tikaita mastatements, tikaunganidza magweta anenge achimirira vanhu vacho vari muhupoteri. Uye tiri kubatsirwa zvikuru nemasangano emuno muBritain ari kutibatsira kurwisa. panyaya iyi saka inyaya iyi tichitotaura kudai yakatosvika munzeze parliament inyaya yatopisa iri kutotaurwa nezvayo muparliament zvokuti nhasi chaiye uyu anova gurukota vanoti home office muno manonzi Priti Patel nhasi anga akatogara before the select committee on home affairs nenyaya iyoyi nokuda kwokuti takaita musindo wakakonzera kuti zvisvike munzeve dzevanokwanisa kunge vachitibatsira.
Saka muchanyatsoziva sei kuti avo vanga vachifanira kudzoserwa kuZimbabwe nhasi hazvina kuzobudirira kana kuzvabudirira.
Tichitotaura neni izvozvo, so ndine mameseji ari kutopinda pafoni pangu, mamwe anenge achibva kumagweta, mamwe anenge achibva kugurupu randataura riya yakomiti yatakafoma iyo. Wese anenge awana chaanenge awana anenge achitosheya information. Saka information yatinotaura inenge iri information yechokwadi, inenge iri yekufungidzira iyayi, hatitauri nezvayo. Saka tinotoziva uyezve tinotaura, tiri kutotaura nevari vanhu vacho vari mudetention, tinotaura navo. Saka tinenge tichinzwa futi zvavari kutaura ivo nezvatiri kunzwa kunze nemagweta.
Ivo vari mudetention vari kuti zvii parizvo, tichiona kuti inguva yecovid-19 parizvo?
Saka tichitotaura kudai, kuswera nezuro ndopatakatanga kunzwa kesi yekutanga yecovid yakaitika mudetention. Vakatanga kuramba kudya vanga vari mudetention kuswera nezuro, nokuda kwokuti panga pasina chinotarisa. Munoziva zviya zvecovid zvokuti kunofanirwa kunzi paite zvimwe zvinhu zvamunofanirwa kuita kuti muedze kudzivirira covid, zvanga zvisimo mudetention macho imomo. Saka vakatanga kuramba kudya nekungonetsana nevanhu vacho vanovachengeta imomo. Tinonzwa kuti vanovachengeta vacho vamwe vacho vanga vava kutoramba futi kuya kubasa nenyaya iyo, nokuti naivo upenyu hwavo hunenge huri panjodzi. Saka mamiriro akaita mudetention ndeyekuti havasi kutedzera zvinofanirwa kutedzerwa maererano necovid. Ndo zvimwe zviri kunyanyonetsa chaizvo.
Thank you very much, Mr. Tarimanzira. Can you please do stay on the line? We'll be back to you.
Thank you.
Yes, marvelous. We have another guest here, Mr. Tifa Wachapi Pango. Mr. Pango, welcome to the show. Unfortunately, there's something wrong with my microphone. I don't know if you can hear me loud and clear.
Yes,
Oh, technical problem again. Anyway, let's go to a video, marvelous, which I think you can maybe introduce.
Yes, Chris, we are hearing that there are families in South Africa, somewhere near Pretoria, who unfortunately had their homestead where they stay burnt by an unfortunate incident that happened on Saturday. But people, they have lost their belongings, and for now we're hearing that there are four lives that have been lost. So we had one of our listeners from Studio 7, actually from VOA Shona, who follows us, who actually went and visited the place, and Pastor Richard Moyo, and gave us the report. So maybe we can play the video and just hear what they are saying.
Plastic View Pretoria, Papaitika disaster, no Gara, Zimbabwe, Kawan, the Karasho, and Zimba, Zabo, Zioka, Sarasana Shin, Sakasin, Zazo, Zizuko, Kunoko, Sakasin, Zimbabwe, Nusako, 1.5, Pasuanizimba, Zavo, Zavanaka, Zazo, Zazo, Zaka, Snoko Simo, Nokongo. Sungurudzika nezvakaitika munzvimbo iyoyi. Aiwa, tinotenda.
Aiwapo tiri kunzwa mufundisi Richard Moyo, mumwe weavo vakakwanisira kushanyira nzvimbo iyi. Asi ndakwanisa zvakare kutaura nemumwe womugari wekunzvimbo iyoyi, asi pari zvino regai timboona. Halo mufundisi Moyo, mapachirongwa, mukatsitsananguriro kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo yamakashanyira iyi? Munyatsotsanangura kuti nzvimbo iyi iri papi uyezve zvii zviri kuitika?
Mari kudi tete.
Tsanangurai henyu kuti nzvimbo yamakashanyira iyi iri papi uyezve zvii zviri kuitika, maapa chirongwa.
Okay, tinotenda. Regai ndikwase mose vatiri veStudio 7 ari kutaura kunzi Moyo kuno kuSouth Africa. Nzvimbo yatakashanyira kunonzi kuPretoria East inzvimbo inonzi Plastic View. Chayakapuwa tauzi Plastic View inhau yekuti zvarwa zvekuZimbabwe nezvekuLesotho nezvemunoshoma.
vakatanga kugara ikoko kumaye 2000 vachivachiri vari varume chete vari vachogara mumasango wozi nzvimbo yakakomberedzwa navarungu makombisi varungu dairi pakati pakangaitawo pasango saka vanhu vaagara saizvozvo madzimai asati auya panguva yemapusa aisungwa saka kufamba nokufamba vanhu vakapedzisira vakuvaka dzimba dzemapepa vatori plastic issue kudzamara vanhu vawanda zvakanyanya saka ndo chimiro chiri kunana Woodlands kuplastic issue ukoko kunonzi Woodlands pane moyo iripo inonzi Woodlands public.
Saka chii chakaitika kunzvimbo iyoyi uyezve pane vanhu vakakuvara here kana kushaika?
Vanhu vakakuvara varipo vakati wandei vanhu vakakuvara varipo nokuti chakaitika ndechekuti Saturday musi wa18 pakati peusiku takunanga 19 zvinofungidzirwa kunzi gasi rakadhuka mumba ndokubva ratanga kupisa dzimba parakatangira kupisa rakabva ratouraya varume vatatu vakafa zvokutosa aonekwa kusatozikwana kuti vanhu vakabira sevakapira kuti kupira zvachose but umwe akazoshaika kuchipatara saka zvadero vakazodaidzwa vefire brigade vakasvikoleti dzimba dzinosvika kuma300 dzakutsva dzose vakazamawo kumhanya vakabudawo kunze tichi saka ndicho chipo chakaitika kunzvimbo inonzi plastic view kukaitika disaster rinorwadza zvikuru zvisati zvamboonekwa nokuti zvinhu izvi zvakamboitika futi guru ra2016 pakafa vanhu vakati wande saka kuenda kwatakaenda ukoko semufundisi kundoono nekuti kune vamwewo vanhu vatinoziva navo mukunyengeterawo chindobata nokundosimbisawo dzinohanga takasvika ukoko kusina kumira zvakanaka vakadzi nevana vasina munongoziva panongeitika disaster chete here kutsva nemoto because munhu munhu anenge akarongedzera umba make kana katvo kana katende kwake nechikafu nemari zvakaitika panozunga zvose zvakapera kutsva pana kanisi ndakasara
zvamira zvakadaro kana paine vanoda kubatsira vanogona kuita sei vanobatsira nei uyezve sei vanoonani
maita mubvunzo wakanaka nokuti ndo chishuviro chedu nekukumbira zvikuru rubatsiro kuvana vezimbabwe vane mwoyo wakanaka vanoda kubatsira vanobatsira nenzira yakadai like toti vari mukunana wesouth africa kunoko vanoenda ukoko kuplastic view kunonzi kuplastic view hakurachi zvapo vondobatsirawo kunyanyanya nezvekudya nembatya nemapambasi nezvimwewo zvokushandisa vaunoza kuti vamwe families inenge ine vana vatatu mukati merumu iroro vamwe vanenge vari 3 soni so nekubatsirawo nenhau dzakafane pamwewo kana vanogonawo kuwana kanawokuwanawo kana tumazenge zokuti vagonawo kuvaka chimacheti bozi vanhu nezuro vakanga vachingozamawo kudzoka kunongeredza mazenge akasara kuvakwanise kudi kuvakawo ndo chimiro chiripo uye futi vanenge vasingakuzivi vanodawo kubatsira vanogonazve kana kubata iini mufundisi mwoyo kune timu zveiriko ukoko vana baba vakawandawo vari ukoko togona kuenda navo kundozamawo kubatsira nokuti zvechikwa kuona rubatsiro rwakanyanya nokuti ndakatara navo vanhu vakawanda nevakarasikirwa nehama dzavo nokuti vakanga vatokonfirma izinodiwa mari dzakawanda kutenga zvinhu naizvi nakumba asi kuti pane todiwa pane mavhiki 3 weeks vachimbosezinenge sevanhu vanenge vakatsva vozopuwa feedback saka ndo zvimiro chiri kutriko yakunoko tinongokumbirisa zvikuru vane mwoyo wokubatsira nokutiwo ino ndakaendawo tikazamoni patinogonawo napo munongozivawo vanhu vakasangana navanhu vakawanda ewo rubatsiro vamwe vachiuyawo apo napo varungu vachibatsira navamwe vachibatsirawo but hazvisi enough vanhu vari kuvara panze vasina dzimba vamwe havana kana pekutangira zvakapera
imi munobatika panhamba dzipi dzepawhatsapp kana vanhu vada kunyatsonzwa zvipiti
nhamba yandinobatika pawhatsapp inoti 0798026194 ndiyo nhamba yandinobatika iyoyo
kana muchikwanisa kuita angamati +27 nekuti muvanhu vari kuteerera vari pasi rose
mari
tangai matipa +27 vanhu vanenge vakateerera vanoda kubatsira vari pasi rose
okay inoti +27 9 80 26 194 ndiyo nhamba yangu iyoyo
taurai zvakare
+27 7 9 8 0 2 6 1 9 4
Aiwa, chimbotaura iwo nechirungu, mfundisi moyo, what's happened to some of the Zimbabweans that are staying in that area that you talked about in South Africa? Tell us where the area is and what exactly happened and what you saw with your own eyes when you visited there. When did you go?
Say it again.
Can you tell us what you saw, what happened to Zimbabweans there in Pretoria near Woodlands?
Hey, my sister, the things was happening here in South Africa, in Pretoria East, a place called Plasticville. It's a big, big problem, big disaster. Because it started the midnight, at 19 July, was a lot of fire. Sorry, say it again.
No, it's okay. Just say small, small. Oh, it's okay, you are nearly done. Just tell us, so how many people were affected, if you know?
Okay, Pretoria again over the weekend, almost many people, the houses, sorry.
No, it's okay, Vamoyo Tajins was a Mataura. A Mataura in Mikuti Panaman Wakati one day, Vanu Wandu Wakati one day, Vakawan Kwaivo, Vachi Sangan and Dambu to Goreku, Chi Kupisi, Washin Shavo, Uyashi Pane, Van Wakara still one who paying. Sakadai will Mendianga Katera Parish, no mighty Chi, Panyaya, yes, Shavas, Zimbabwe, Shamurku Sangan and Nasu, Imom South Africa, Nyanya Wakara Siki, Wanipe Kuga.
Na we and I down with Uncle Taura. Pasengwa ino taengo kumbira zvikuru kana kuemba kubatsira zvaro zveZimbabwe kubabatsirawo pari zvino nenyaya yekungoti munoziva kubatsirwa nerumwe rudzi senyika ine yatiri ine miromo yakawandisa ine zvakawandisa zvingasiitika saka chikumbiro chataengo kumbira kugovernment yaifanawo kuti sezvavane vamiriri vari muno vaimhanyiwawo kana plastic vachindoonawo dambudziko rakawira zvaZimbabwe nokuti ndo zvakawanda zvinogara mu Zimbabwe kana kumateki kwa wadarika kana government ya ifano kundo basira kwa nzimbo iyo unuguti kitiko chinukoku asisi kitiko chinirai kitiko chinoshoka kitiko chakai kwa zukuru
hai watimotenda chaisho wa moyo rambai muri ipapo kwa nare atchapu bata isha karelike iti mbo tura wangu wanyarika ni Chris.
Yes, Mr. Pango is back on the line. Mr. Pango, unastelu kuti hui inu enugu leyo ngalabo ukuthwabaza deporto
ngalabo abavelelwe ukhuluma ngalabo abavelelwe ngumonakalo eSouth Africa
hayi labo abakhona ngapho eBritain ukuthi wabaza deportwa
abangapha ukuthi baza deportwa besizama ngazo zonke indlela ukuthi kusetshenziswe ama legal routes ukwenzela ukuthi ukukhangelwe kabanzi ukuthi izizathu zokuthi ba deportwe kungabe kuyini kodwa ke sibone ngathi ngalesi sikhathi isikhathi esirongo kakhulu ukuthi abantu bengafakwa kuma deportation njalo kuma detention sikhangela isikhathi sokuthi isikhathi sama COVID lezinto eziningi but kodwa at the same time lapha kuleli lizwe leli ungumlando welizwe lalapha eNgilandi ukuthi ngenxa yokuthi basayina iagreement yokuthi kufanele ukuthi umuntu nqa ebuye lapha wazodinga ukuphephela uvikelekile njalo kufanele ukuthi until yena azivumele umuntu ukuthi yena usefuna ukuzigambela ekhaya kodwa kulilungelo lakhe ukuthi ufanele ukuthi abe khona la so okwakathethi sizama wonke ama legal routes ukuthi kulandele wonke ama legal routes ukwenzela ukuthi i deportation lay imiswe ingaqhubekeli phambili
yeye kodwa sizwa kuthiwa iningi labona labo abadeportwayo ngabantu okuthiwa badala amacala manje ungathi ngomuntu odala icala.
Ye udala icala babukande siyakuvuma asikwali ukuthi udala amacala kodwa ke nxa sikhangela umthetho ngoba into kakhulu esikhangele kiyo wabugande sikhangele into ebhalwe phansi. Umthetho obhalwe phansi kulelizwe ngokuthi icala elingavela ukuthi ekugcineleni lingakwenza ukuthi ugcine udeportwa. Licala mhlambe lokuthi elokubulala umuntu kakhulu noma licala ele terrorism. Nxa ukuthi ubandakanyeka emacaleni awe terrorism noma ubandakanyeka emacaleni awe politics noma akhanya olodlamo olukhulu olungabhidliza ilizwe ilapho abangasoze bakuvumele khona ukuthi uhlale kulamanye amacala eseseke sawabona amacala njalo amanye amacala amakhulu kakhulu abantu ababevela emazweni afana lakuwo Middle East kubo Iraq lakuwo Afghanistan kodwa ke bagcina bedeporta ababenjalo kodwa bakhona njalo ababevela kwamanye amazwe esasibabona ababebenze amacala amanye amancane ama petty crimes afana lana la abakhuluma ephumayo ukabe mhlambe kungamacala mhlambe ufana lokutontsha amacala ufana lokuthi mhlambe wakacabana labanye abantu lapha amajele akhona nga umuntu esehambe wayejele wagwetshwa ngumejesuiti icala lakhe langena ngasike kwafika isikhathi ukuthi sekeokhululiwe kufanele ukuthi bamkhangele ngaleso sikhathi nxa ukuthi bayamnikeza enye iduration mhlambe ukuthi basamonitor ukuthi engabe saqhubekela yini phambili ngokwenza lelo cala sekungenzeka-ke ukuthi kube njalo kodwa-ke akufanelanga ukuthi umuntu icala elingenza umuntu adipote abuyisele elizweni lakhe icala le-terrorism kuphela ngasikhangela incwadi abayibhalayo bona abanikazi bakuleli lizwe silandela umthetho.
Okay, Mr. Karimanzira, kukhona yini osukuzwile? What's the latest?
Esesuzwile ukuthi khona kukhanya ngani i-flight layer isoze yenzakale namhla ngenxa uhulumende uthi khona ngenxa ye-COVID, kodwa thina njengokubona kwethu kungenxa yokuthi khona kube lo msindo kakhulu ngendaba yenaleyo.
Manje nxa likhangele lina libona ungani akusoze kuqhubeke yini kuzahle kuphelele khonapha?
Akusoze kuphelele khonapha, vele kuzaqhubeka. Into engicabanga ukuthi izayenzakala yikuthi khona bazazama futhi ukubuyisela abantu, but ngicabanga ukuthi ingxenye bangatshintsha ukuthi bangawasabahambisi ngama-chartered flights. Ngicabanga ukuthi khona bazawedoba umuntu ngamunye ngamunye bemuhambisa ngama-commercial flight. Into engayenzakala yona leyo yikho engikucabangayo, but still kungenzakala futhi ukuthi bazame enye ama-charter flights, but ngibona ngazathi ama-charter flight kuzabahlupha ngoba kuyabiza abantu abaningi, kuyenza ukuthi abantu bayenze ama-campaign amaningi kugcina kube dlula.
Yes, marvelous.
Saka pari zvino mucharamba here muchiwanikwa imi muchiedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvisawanikwe zvichidzorerwa kuZimbabwe kubva kuBritain, zvii zvimwe zvamuchaita?
Wongi chokwadi hatisi kuzomira pano nokuti apa tiri kutaura nekodzero dzevanhu mahuman rights. Isusu ndo zvatinomiririra mazuva ese, tinomirira mahuman rights evanhu. Saka sekutaura kwandamboita kuti upoteri ikodzero yemunhu, izvozvo zvichaita kuti tisambe tichirwisa, hatisi kuzombomira pano. Zvinenge zvichindirana nokuti iyo hurumende yemunhu omwe ichange ichitora matanho api, isusu hatisi kuzomira pano. Pari zvino nezvatatoita izvozvi nyaya yakutozikanwa nenyika yese, saka ticharamba tichikumbira rubatsiro rwevanhu vese vanga vachitibatsira kuti tirwise nyaya yekusanganisira nemaMPs nezvizvarwa zvemuno muUnited Kingdom.
Mataura zvakare kuti pane zvanga zviri kutaurwa muparamende yeimomo muBritain, zvafamba sei izvozvo? Vanga vari kutaura here nezveZimbabwe nekudzorwa kwezvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Hongu, vakataura nezvekudzorerwa kweZimbabwe kuburikidza mushure mekunge tasvitsa nyaya iyi kumaMPs. Saka vakataura nenyaya iyi nemuvhuro. Nhasi kwaita musangano weinonzi Parliamentary Select Committee on Home Office, yaita musangano na Priti Patel anova ndiye gurukota rinoona nezvehome office. Saka hongu zviri kutaurwa muparliamendi izvozvi izvi nhasi chaichai zvatotaurwa. Saka inyaya iri kukonzera kugedageda kwemeno mumakoridhos ehurumende.
Yes, marvelous. We have another video maybe you would like to introduce.
Regaiti dzokere zvakare kuna mufundisi Moyo vachitaura ivo nyaya uko tiri kunzwa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichishaya mushure mekunge paita moto wakapisa nzvimbo iyoyi inozikanwa nekuti Plastic View, nekuti dzimba dzacho dziri ikoko dzakawanda dzacho dzakavakwa nemaplastic. Asi vamoyo vakaenda kunoshanya ikoko. Moto uyu wakawanikwa uchiitika nemusi wemugovera. Asi pari zvino nhasi ndakwanisa kutaura nemumwe mugari weikoko kuPlastic View vamuchini vachiti ivo pari zvino vatori mushishi kuti vaedze kuvaka kuti vanhu vawane pekurara uyezve vachitiwo zvinhu zvakadai semagumbeze ekufuga, chikafu, hembe dzekupfeka, zvimwe zvese vanhu vakazvakasvira mudzimba nemari yevamwewo vanga vaine mari dzavo dzavanga vakaisa parutivi vachida kuzotumira kumusha dzakawanikwa dzichitsvira mudzimba idzi. Saka vanga vari kutotaura kuti vakatarisira kuti vawanewo rubatsiro kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muSouth Africa uyezve kune vamwe varungu vanogara munzvimbo yakati tenderedza ipapo. Asi pari zvino vakatarisana nedenda iri reCOVID-19 vakagara ivo panze vachiedza kuvakiridza zvakare nzvimbo yavaigara. Regai tinzwe kubva kuna vamoyo.
ndakutora makadiko ndipo moyo mfundisi tabuya kuno ku plastic zvinogara vana veZimbabwe vakawanda vanobushika kana kumapetika wezvinhu saka vakatsirwa nedzimba dzavo nemukurudzira pakati peusiku kuvashaya vanosvika 5 vanhu vakawanda vakasara vasina chinhu moto wakapisa zvamuri kungoona ugono kusidzira zvakaparara hapana kana chakasara vanhu vose vari kuzama kuvaka dzimba zvamuri kuona kukasiyana-siyanawo saka tinoenda kuno kuti zvinhuwazvo zvisingajairiki siku iwo kwataiuya tovafundisa kuti huno hama dzedu takarakira upenyu vatova nemudziyo mbasha kana zvinhu zvose hapana kana chinhu chakaiinowadza zvinotiwadza ii mukati meimba ine ndiya baba vamasina navo vakatova nehama vana kana chinhu mungataurawo zvenyu baba kana makasununguka
zvanga zviri kuitika zvichiri kutoitika pari zvino nekuti ndawanikwa ndichitaura navamachina vari kunzvimbo iyoyo yePlastic View vachitaura zvechokwadi kuti pandatofona vanga vasingandinzwe nekuti vanga vari kuedza kuti vawanikwe vachikoma koma mazenge kuitira kuti vawane pekurara but vataura ivo kuti vakatorasikirwawo nedzimwe hama dzavo dzimwe dziri muchipatara pari zvino vachitaura ivo kuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo panzvimbo iyoyo asi vachitishuvira iro yavo ndeyekuti dai zvinhu zvanakawo kuZimbabwe kuti vawanikwe ivo sezvizvarwa zveZimbabwe hazvisiri kugara zvakanaka muSouth Africa vachidzokera kumusha vachinoshanda vari ikoko vachiitawo zvavanokwanisa kuita saka ndiwo kurudziro neshuviro yavanga vari kutaura kuti pari zvino ndo zvavari kushuvira asi vataura ivo kuti vanhu vazhinji pari zvino vari kurara vasina chekudya uyezve pavari kugara hapana kumira zvakanaka panguva ino yeCOVID-19 nekuti vanhu vese vari panze uyezve nguva iyi inguva yekutonhora munyika yeSouth Africa saka vanga vari kutaura ivo zvavari kusangana nazvo asi apo tanga tiri kunzwa isu mufundisi Richard Moyo vachipa nhoroondo yezviri kuitika ikoko vakawanikwa vachishanya kunzvimbo iyoyi ndo vakwanisa kunge vachizo titaurawo isu vestudio 7 zvanga zviri kuitika kunzvimbo iyoyi ndikazokwanisa kunge ndichitaura navamachina kuti tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuitika pari zvino so there we were hearing from Richard Moyo who is a pastor and is an avid follower of our studio 7 program so he was able to send me a video earlier on telling me about the situation that had happened in East View where they it's called Plastic View in Pretoria where he says there are a number of families that have lost their belongings, their housing due to a fire that happened on Saturday and also there were 4 lives that were lost due to this fire. So he was actually appealing to Zimbabweans to rally together and be able to perhaps offer a helping hand because he says most of the people right now have lost all their belongings. Some were keeping money in some of these places where they were staying, hoping that one day they would be able to send this money home to help their families who suffering also under the COVID-19 pandemic. But unfortunately, all that was raised to the ground. And, you know, that's what Mr. Moyo was describing right there in the video. But we'll carry on and give you updates as to what is happening there in South Africa, where we've seen some Zimbabweans who are actually in the diaspora in Zimbabwe, I mean, in South Africa, are facing this calamity during this pandemic. Chris?
Yes, marvelous. Back to Mr. Karima Zira. What can you tell us is the situation right now, if you have any updates, since you said you are in touch with the people?
Yeah, the situation is still the same, Chris. There is no change. The news we are getting is still the same, that the flight is most likely not to go ahead because of the COVID situation. So that is the situation. It's still the same.
Okay. So in your, we are just about to wrap up the show. Now, can you tell us, as the restoration of human rights organization, what can people do who maybe have crimes and are also maybe in the firing line? What can they do? Can they approach you for help?
Yes, indeed, they can approach us for help. I can give you my mobile number and they can come through to that.
Sure.
My mobile number is
+44 753 853 4375
+44 753 853 4375
Oh, thank you so much.
So they can come to us, and we can, if we can't help them as an organization, we can always signpost them to solicitors or any other charities that can help them.
Okay, thank you so much. Mr. Difa, what is your last word? What can you tell those who are in this predicament?
Engakutsho babugande ukuthi okwakathesi abakhangelane lesimo lesi abadinge usizo lwama lawyers ukuthi babe nesiqiniseko ukuthi ama lawyers are intervening kule crisis abakiyo. Bengavumi ukuthi kube lento eyenzakalayo kibo without their will. So yonke into eyenzakalayo, it should be through their consent ukuthi bayayivuma yini. But kodwa into eyabe ukuthi ayibavumeli ukuthi abayivumi ukuthi yenzakale, iyabe isiyilegal. So kuqakathekile kakhulu ukuthi babekwazi ukuthi ama-rights abo athini. Kuqakathekile kakhulu ukuthi babekwazi ukuthi there is a legal route always engayenza ukuthi izinto zilandelwe ngendlela eqondileyo, ukwenzela ukuthi kube lesisombululo esihle. Kakhulukazi ukufana lo baba lo ofuna ukuthi ahlukanise labantwana bakhe, kuyinto elusizi kakhulu ukuthi ungathi usuhlelele abantwana bakho for so long. Okuyabe kufanele ukuthi umzali i-right yakhe ukuthi ahlale endawonye lefamily yakhe, whether ungumama noma ungubaba, it's a legal right ukuthi uhlale labantwana bakho. So lokuyana i-home office laphana isephula umthetho, isephula ilungelo labantu ukuthi bahlukanise
Okay, thank you so much, Marvela.
Motipo mazwenye upensira kuti kune avo vanenge vari kutarisana nenyaya yekuti vangoda kudzorerwa kumba vari imomo muBritain vangaite sei, vangawane sei rubatsiro kubva kusangano rei?
Vanogona kundibata, ndichakupai nharo namba dzenhare dzangu. Dzinoti +44 753 853 4375 +44 753 853 4475 Tinoedza nepatinogona napo kuvabatsira. Kana chiri chinhu chatisingakwanisi kuvabatsira isusu sesangano, tichavatsvagira vanokwanisa kuvabatsira.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka.
Yes, Mr. Difa, before you go, can you give us an update of what the situation is like? We know that the restrictions, the COVID restrictions were dropped. What is the situation like?
The situation right now, things are going back to normal, especially here inside the country. But there are still some predicaments there and there that which abantu they still feel, which some they still feel fragile. Which, you know, the COVID outbreak is still there. Which kusatshengisela ukuthi kusese lesibalo esiqansayo kancane. Kodwa even though the number is now so minimum, ukuthi akusafani lakudala. Ukuthi per day sometimes you find that the number is about nine deaths instead of dollar upon over 1,000. But so all that I can say, which abantu should, even though, but abantu should continue to approach yonkinto with caution. People shouldn't just go out there and just say, but you know, regulations are there to protect us. But we also need to have our precautions for ourselves as well as human, which is because no mung yellow public, you know. Tatama precautions there, because it's still ispalos as a corner. Chances are high, which you can have a corner. You could be the last person who has been a chona, a blow, a COVID, but nothing at Tatama precautions. You know, we can save the nation and we can save our families.
Thank you so much. What about you, Mr. Karimanzira? What's your take on the lifting of the COVID restrictions? We understand they are now off. What's your take? What have you seen?
Yeah. Life has literally returned to normal. People have their lives back. We are beginning to see people going about their daily lives like before COVID. But obviously, there are still COVID cases in at home and in hospitals. As we speak, I was in self-isolation myself until 2 days ago because my son tested positive. He's a 14-year-old boy. So yes, COVID is still a reality. society, it is a fact, and I think at personal level, we still need to observe those restrictions. Yes, we can go out, but we need to take precautions to prevent us from passing on COVID or vice versa. I think it's very important because if we are not careful, it's very easy for us to get back to the bad situation we are in.
Oh, I hope your son is much better now.
Yes, actually, what happened is my son was not, he had no symptoms at all. It's only that their school requires them to take tests once in every 2 weeks. So it is that test that actually turned positive, and then we took him to the testing centers, and it was confirmed he was positive. But in as far as symptoms are concerned, he had no symptoms. He never got ill. He's just the normal boy, the same boy we knew before he turned positive.
Oh, okay. No.
Mr. Gandhi, there's one thing that I would like to say one more time.
Sure.
I've heard a lot of people, especially Ekai, which there are some people who are perishing even though they've had the vaccine. But what I would like to clarify, which Aban Bagiti should know, they should also try and consult their medical doctors. Regarding the vaccine. If vaccine is called, which I could be better, if vaccine is speedy, then I am going to be known. What again, if vaccine is called, and I will say I shava. Aban Bagiti Abeva was which he finally will go to Usale, maybe about a Vigi Amane before Uzatola. Ngoba nxa ukuthi ubugula or nxa usagula or noma usanda kuphuma ekuguleni it's not wise ukuthi umuntu akambe ehlaba ivaccine leyana because ivaccine leyana iyakwenza automatically ufile ngathi uyagula ngenxa yokuthi iyabe isangena ku blood system yakho. So konkwana yiko kwenza ukuthi kungathi kuba yingozi abantu futhi abathekele phambili bethola ivaccine but at the same time abazame ukuthi bayetesta kuqala babekwazi ukuthi bagcine nini ukugula and bana ukuthi bahambe bayahlaba amavaccine kuphela while sibengakwazi ukuthi bagcine nini ukugula and into so more at Kukatika Kulu one with the Banbagit Babekwas, which it's important which Abekwas to Wakina Nirukula or now to go away positive previously before as a Hambesh vaccine.
Okay. Thank you so much, gentlemen. Marvelous. We come to the end of the show. Would like to thank Mr.
Banyo.
Before we cloak off, Chris, let's just from Mr.
Vamoyo
is saying network is his problem, but he was saying that. He, for those that would like to get in touch with him to hear more about the South African situation, his phone number is +27 7980 26194. That's +27 7980 26194, and he's available on WhatsApp. And I liked what the previous guests said about, you know, people at home taking precautions even after getting the COVID-19 vaccine, that is very important. So thank you very much there to our guests.
You see these people facing deportation here in the United Kingdom. Most of them are asylum seekers, like I said before. And when you seek asylum, it is because you've got a fear that you are running away from your host country, your home country, so to speak. And so to send them back to Zimbabwe is actually like putting them in a lion's den. You are literally taking them to the country where they were running away from something, somebody that doesn't leave their home and go so many miles away. So I want people to understand that these people have got genuine fear of going back to Zimbabwe. And in reality, who knows, their lives could be in danger if they went back to Zimbabwe.
Okay. Thank you so much. Unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you there for Mr. Panyika Anselm, Karima Zira, and also Mr. Difa Wachapi Bango. Thank you for joining us. And we also had the Pastor Marvelous on the phone. Thank you to him. And my name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Until we meet next week, same time.
I'm Marvelous Mfanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C., saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Thank you, Zimbabwe. Good night.
kuna Studio 7 tibatei na 7 PM pama saisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa ogunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kushika chishanu pama saisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz bu shortwave. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuziisa kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.